Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27 ndira 2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7 kubvumbi 2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vaChidakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tevera Studio 7 every day. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize kuti ide one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti every day tinge tiri updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzinotibata every day dzatisingakwanisa kuti tiwane. So we are happy about them. But tinoda kuti Studio 7 daida yakwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwa pa free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pa masaisa achete radio. Tivawane pese pese kuitira kuti kune kune vamwe vasakwanisa kuwana maredium dzavo, asi mama free to share, mama free to air channels haya vanovatevera every day. Vanokwanisa kuti vakabatwa vamanheru vakaendawo ipapo, vanokwanisa kuti vakwanisa kuti vanzwe.
Mumwe mutereri weStudio 7 vaKeith Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana, vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinoona maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Tikatarisana nestate media inova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudivi rimwe chetere zvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kuziva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza nestudio 7. Sari kustudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuda achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chavo chavo, kunyange vanhu vachitoteerera. Asi chitozati studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo, vanhu vachiwocha studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things, mainterviews mamwe anenge akuda kunge ari live achitobuda pachi pamadhishi. Tinoona kuti zvogona kuita kuti studio 7 irambe ichienderera mberi nokudai zvaramba zvakadaro.
Mumwe mutereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuemphasiza kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi. Saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachiwai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti nhepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 paground. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese, yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu, inokoshesa munhu wese, zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataipiwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuva anotevera zvirongwa ipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana chikombedzi vana mali part kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nhepfenyuro inopa mukana kumapato ese ari munyika. VaVirindi vati nhepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande, uko vati hakusviki masaisa enhepfenyuro dzehurumende.
Isu tiri kufara neStudio 7 because so far izvozvizvi iri kutikavhira nyaya dzedu dzichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa neZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vaakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dzakaita sekuna Namutoko naNyamapfanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana-siyana, iise masenda dzakasiyana-siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izve zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinofarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think it every hour. Kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapa zvekutiwo kuma 12 kana kuma 1 kana tinoona sekuti zvinotibatsira, tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7. Bhozi nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete, asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7, amai Otilia Chikandire, vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera, especially panyaya dzepolitics. Hawanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuone side nowakubato reZANU-PF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nhepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo, asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.